chiitiko ichi isu hatina surprise kana chatinge hapana chikahlamadzo chatinacho nokuti toziva isu kuti takagara tazvitaura Biden pavaikambeina tikati no America ine foreign policy yayo saka foreign policy yeAmerica haichinji nokuti wapinda ndiBiden kana ndiTrump wadzoka vacharamba vachingodisa pamasanction because takatorera vapambe pfumi nyika yedu yavakauya vakatipamba saka pane izvozvo vacharamba vachititemera kuti makatorerei nyika iyi mukabvisire varungu muZimbabwe asi isu tinoti vhuta akatotora kana vachida zvokuti tigwisane nenyaya yemasanctions ayo iroro department ratosiyana nekuti nekutora kwatakaita ivhu ivhu takatora hatichadzosere kuvanhu
asika vacharumbira vakatemerwa zvirango ava vari kunzi vawedzerwa zvirango nenyaya yekuti vari kuramba vachityora kodzero dzevanhu havasi kugadzirisa shanduko inotarisirwa kuti munyika munge muchiitika
mubvunzo wamabvunzo wakanaka zvikuru chandoda tionesane neamerica ndechekuti vakapesera rini kwakunzi mitemo yavanhu iri kumbonyikidzwa muzimbabwe kana kuti vari kungoshandisa maold tricks avo avagara vanongoziva kuti kana vakamashandisa zimbabwe yagara inobva yangodzosogwa pamasanctions vagara vakazviplana paforeign policy yavo kuti pane nyika dzaticharamba takangoisa pamasanctions saka munoona kuti kwatiri hapana kana chinotikashamadza tinoziva kuti chero imwe administration ichauya vacharamba vakangodisa pamasanctions saka isu senyika tafunga kuti tigadzise nyika yedu toga without or with masanctions ekuamerica
asi chiiwo chiri kutadza kuti hurumende yenyu yezanup f igadziridze nyaya dziri kunzi dziri kutyorwa kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro chii chiri kunetsa ipapo
hapana chiri kunetsa nokuti kana muchitarisa iko zvino mukaona zviri kuitika vhiki yapera iyi nemazika apera aya ivo vakuru vakuru vanga vari kumdc vana toonaona senator trivius nevamwe vaakutouya kuimba huru kuzanup f kureva kuti kana zanup f yanga ichinzi iyo inotora mutemo kwose vakuru vemdc vakuuya vachinoka pamadhoo ezanup f achiti tivhurirewo tipinde tahwa kutonogwa kunzeko ani muri kuona here kuti america ichazopedzisira yashaya zvokuita nokuti vanhu vese vari kumdc especially kuopposition yemdc vachapedzisira vazhinji vacho vavuya kuzanup f zvosozo chizoita kuti america ichishaya kuti yoisa sei masanctions zviri kuitika ndezvekuti vanhu vomuzimbabwe mdc zanup f mazimbabwens macitizens vari kuona kuti masanctions aya haasi targeted kuti masanctions aya ari targeted kunyika yose kwete kumaofficial maelected officials saka izvozvo ndozviri kutiita kuti vamwe vedu vari kubatorebera opposition vabve vavuya kuzojoina zanup f vanongojoinirei iko kuri kutwa masanctions kana ivo vachiva kuopposition kuriko kunenge kuri nani